manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera 8 Gumiguru 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudze dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezanu PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu dzakanganiswa naMhiri Jonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda musangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Tichakubvai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezanu PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu kwaitika Mhiri Jonga yaita kuti sarudzo dzisaenderera mberi. Kune zvatawana zvaitika nhasi kuurungwe North mudunhu reMashonaland and West tinonzwa kuti kwanga kuchikwikwidzanwa vaRubeni Marumahoko navaTerenzi Mukupe asi sarudzo dzinodzidzazosendekwa parutivi mushure meMhiri Jonga yaitika vaMukupe vachipomerwa mhosva yekutenga mavoting. Zvatawana pataenda pamhepo zvabuda mune mamwe matunhu emuMashonaland West zvinoratidza kuti vaMike Chimombe vasarudzwa kuti vange vachimirira chinhoi vakainzi nesiparadza kuMakonde kuzvimba South vaPhilip Chiyangwa amai Marian Chombo kuzvimba North vaZiyambi Ziyambi vachisarudzwawo kuzvimba West kuchitiwo kuzvimba East vaFrancis Mukwangwarire. Sarudzo kudunhu remasvingo dziri kuitwa mangwana mushure mekunge dzaendeswa mberi nekuti mutungamiri wezanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vaine musangano nevatsigiri vebato ravo kuchiredzi nhasi wekutenda kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection. Central Committee yezanu PF ndiyo komiti yepamusorosoro iine zvigaro mazana matatu nezvina. Zvabuda musarudzo idzi mumatunhu ose zvinotarisirwa kuziviswa kumuzinda wezanu PF kana kuti kucommand center muHarare chero nguva. Zvichakadaro Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti sarudzo dzeWard 15 by election kumberengwa dzafamba zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa kuti sarudzo dzeby election dzanga dzichiitwa kunyanga kuWard 27 dzafambawo sei. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora nezuro vanonzi vakapinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Akandeke kutanga kuti vaNgonzora vapinde mumusangano wePollard kunyanga hazvo vasina kukwikwidza musarudzo dza 2018. Asi mutauriri wavo vaLloyd Damba vanoti kupinda kwakaita vaMgonzora mumusangano uyu nezuro hakureve kuti vave nhengo yePollard asi kuti vakanga vakokwa kuti vasvitse gwaro ravo rine zvavanoti vanoda kuti zvitange zvaitwa kuti vazopinda muPollard. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Hongo nezuro vaMgonzora vakadaidzwa kana kunopinda meeting asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda heri kupinda muPollard kana kuti vasida kupinda muPollard. Iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vaMgonzora vakaramba kuti isusu tipinde muPollard yakaita zvayakaita nekuti mukasagore rakatera National Council yeMDC yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda muPollard tinenge tichipinda yakaamendwa kana tichiti yakaamendwa semamirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive nekuti mukasagore kuti mutemo wePollard inotaura kuti inhengo that are quickly the presidential election in 2018, which is a cheated level of Nampola. Sakari and Bishop Sagara Pasitakati, no, and I was able to keep them polar, the Nikitis, and appears in among my political parties, not to be dialogue with any kind of people cheated, Kana, Timu Polar. Nikitis and that proposal with Kuda in all stakeholders' dialogue. I am a political party. No matter what we teach it, no matter what we political party it, Sakanai is a different local president of Nezuru. Sakanemani Raka is a Tataka, is a Kupinda, Sakan, those are Kabudam Sanganwanezuru.
Sakasakatambu was saying, Neva Ingevar Musanganovi.
Mangan Musanganomine Zuru Vakaboa to attack with my proposal is Ataita. The Kuti Vakutora was the Terra Mashuri. The same in Manila as a Kaita Copa, the Shinora Bubirian PMO Zimbabwe. Copa Yakanero and the Parliament. Aka Parliament is inclusive. Nikuti Makawa to Parliament, Yaka voted to Kamala Zimbabwe. Sakawa Makarita Wakaitan is Rogata Sawachiti, no. Even the other foreign Nicola, Sakaskunda could not consider Kimbulu Kontautana. She has a Kotauri Rai, Mazoa and Tere.
Chichikuru chirikuita kuti munge muchida kupinda mupolad.
Isu tichikuda dialogue. Saka dialogue wezano pia kune mamwe mapolitical parties kuti dialogue rinokwanisa chete kuitwa mupolad. Isu ndopatamira wakandira kuside. Tikati hatikwanisa kupinda mupolad nekuti hatiri kukodzera nekuda kwebumbu renyire mutemo. Saka iwo ndokubvawa neproposal yekuti dai madai mimi ndichinge maproposal zvamuri kuda. Kuti mchinge mchita dialogue. Asi kwanza kuti chete dialogue chini mupolad. Saka ndopatamira document yedu kuti tofana kuamenda.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora, vaLloyd Damba, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nyika yeRussia iri kushorwa zvikuru mushure mekupamba kwayo. Nechisimba nyika yeUkraine, Russia inove nengo yechigarire yeUnited Nations Security Council inonzi yakakanganisa chitsidzo cheUnited Nations chekuchengetedza rugare nekuchengeteka kwenyika. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden akataura izvi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nguva pfupi yapfuura. Russia yakatyora zvinonyadzisa chitsidzo chesangano reUnited Nations Charter. Vakatsinhira vaBiden vachiti hapana chakakosha kupfuura kurambidzwa kuri pachena kwenyika kuti dzipambe nyika dzadzinovakidzana nadzo nechisimba. Muna kukadzi mugore ra2022, nguva pfupi mushure mekutanga kwekupinda kweKremlin kwakazara munyika yeUkraine, bazi reSecurity Council rakavhota richishora zvakaipisisa kupamba kweRussia nyika yeUkraine. Rakakurudzira kuti mauto enyika iyi abviswe muUkraine nechimbi-chimbi. Mushure mekuongorora mamiriro anga akaita zvinhu nezviga zvechata, chibvumirano ichi chekuti Russia iburitse mauto ayo chingadai chakatambirwa zvisina pikiso. Zvisinei, kunyangwe panga paine rutsigiro rwenengo dzegungano iri gumi neimwe, chitsidzo ichi chakakundwa zvichitevera vhoti imwe chete yekuti kwete kubva kuRussia. Izvi zvakareva kuti Russia seimwe yenhengo shanu dzechigarire yakawana mukana wekumisa kuburitswa kwemauto ayo. Izvi zvakakanganisa tsika dzepasi rese, apo imwe yenhengo yakafuratira zvaidiwa nedzimwe nhengo ichiita zvido zvayo zvisina tsarukano. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, vanoti kubvira gore ra2009 Russia yakakanda mavhoti ekuramba zviri pamutemo kana kuti vito 26. Gumi nemaviri emavhoti aya akatsigirwa nenyika yeChina. Nepo America yakashandisa mavhoti emavito kanokwana kana. Amai Thomas Greenfield vanoti nengo yechigarire inoshandisa mavhoti emavhito kudzivirira zviito zvayo zvechisimba inorasikirwa nehunhu uye inofanirwa kuzvidavirira. Panguva yekutaura kwavo kuGeneral Assembly vaBiden vakakurudzira kuti patorwe matano ekusimudzira kuvimbika uye kushanda kweSecurity Council. Vakati nengo dzeUN Security Council kusanganisira America dzinofanira kugara dzichitsigira nekudzivirira gwaro reUnited Nations Charter uye kurega kushandisa vhoti yevhito kunze kwekunge pasina imwe nzira yekugadzirisa zvinhu. VaBiden vakazivisawo kuti America inotsigira kuwedzerwa kwenhengo dzeSecurity Council munhengo dzayo dzechigarire uye dzisiri dzechigarire. VaBiden vakakurudzira zvakare kuti zvigaro zvechigarire zvipiwe kunyika dziri muAfrica, Latin America neCaribbean. VaBiden vakatsinhira zvakare kuti nguva yanga yasvika yekuti sangano iri rivandudzwe kuitira kuti rikwanise kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyika yanhasi. Vakazivisa kuti America yakazvipira kuita basa iri ravakati rakakosha. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rudo Magwanyata vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinonzi Shamwari yemwanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiitsananguriro kuti muri kuona sei zviri kuitika pamusoro pevana vari kushaya vachibatsirwa avo vanenge vamitiswa kana kurodzwa vasati vabvazera.
Tinenyaya nokuti ndawaramba yakamuka iri mumapepanhau musi wechipiri. Inyaya inorwadza fani nekuti takanga tine nyaya imwe chete gore rapera yaana Machaya. Pari zvino tichazoti pakati patanga siku rakapera taiona sekunge nyau dzevasikana vanofa vachibatsirwa kana kuti vachibara vari pacheche ichanga iri nyaya yekare tinge tapedza nezvayo mushemenye ana Majaya. Asi nhasi tiri kutaura nezvanhokuti ndawaramba akarasikirwa neupenyu hwake achibatsirwa nemwana ari pakereke kumasvingo. Inyaya inorwadza, inyaya inokumbura chaizvo. Isu seshamwari mwanasikana bato rinomirira kodzero dzemwanasikana tiri kuramba tichingotaura tichikurudzira vabereki kuti vachengetedze vana vavo. Tinonzwisisa kuti sevabereki vane zvinhu zvavagara vachitenda mazviri muchinamato chavo kana mutsika nemagariro avo, asi hazvibatsiri kana mukuita zvinhu izvi vachizorasikirwa nemwana. Inguva inorwadza sembereki, inguva inorwadza nesu semapato anoona nezvekodzero dzevanasikana.
Chii chamungakurudzire vabereki pamusoro pezvamuri kuona takatarisa vana vari kushaya vanenge varodzwa kana kumitiswa vasati vabvazera?
Tinokurudzira vabereki vasiyane nenzira dzingava dzichitenderwa kana dzitsika nemagariro dzinokuvadzisa vana vavo. Tinokurudzira zvekare vemakereki kuti vataure nyaya dzakadai. Pari zvino hatichaziva kuti vangani vasikana vari kubatsirwa pamakereki iwaya. Tinozogonzwa kana pachinge paine anenge arasirwa neupenyu. Ndipo patinoona nyaya dziri mumapepanhau nemunhepfenyuro nepamasocial media platforms. Saka naizvozvo munhu wese ane chinzvimbo chaanofanira kutora kuti vana vasarasikirwe neupenyu, kuti vana varambe vakachengetedzeka basa pimzwe nenjodzi kana kusvika pakurasirwa neupenyu. Ngatisiyanei nekuita zvinhu zvinokuvadzisa vana vedu. Ngatisiyanei nekuramba takanyarara kana mwana achimbunyikidzwa kana mwana achinge apinda munjodzi. Pari zvino hatitozivi kuti mwanasikana uyuyu pamuviri paakanga ainapo akapawana senyi. Akambunyikidzwa pabonde here kana kuti aive arozwa ari mwana mudiki. Nhau iyi inhau inorifanira kuramba ichingotaurwa nezvayo, irambe ichingotaurika. Semapato anomirira kodzero dzevanasikana, ticharamba tichingotaura nezvazvo.
Zvii zvamunokurudzira hurumende uyezve nevematare nemapurisa panyaya dzakadai?
Ticharamba tichingokurudzira kuti hurumende vematare dzimhosva yedu vatore nzvimbo dzavo, mapurisa aite basa ravo rekusunga vanowanikwa nemhosva. Vagari vemunharaunda ngavanotaura kana kumhangara kumapurisa, vanhu ava mhondi idzi dzisungwe. Taneta nevanasikana vari kurasirwa neupenyu vari vadiki. Tinokurudzira kuti nhau idzi dzitaurwe kumapurisa nguva iripo mwanasikana achengeteke. Sezvinewo kana mwana achinge ainewo pamuviri pake, zvakangonakawo kuti vanhu vaende kuzvipatara. Vabereki tinokurudzira kuende nemwana kuchipatara anobatsirwa ikoko. Taramba vanhu vari kuramba vachikushaika vanhu vachirasikirwa neupenyu vari panzvimbo dzekunamata, panzvimbo yekuti vange vari muzvipatara vachibatsirwa nanamukoti nanachiremba vanoziya. Ngatishandei pamwe chete semhuri yeZimbabwe tipedze kumbunyikidzwa kwemwanasikana. Tinoreva kuti tikaramba tichingotaura nezvazvo, tichingokurudzirana, tichishanda tiri pamwe chete senyika, hatiwanipo tiine nyaya dzakadai zvekare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington Vicky Rega Rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanotsanangura nezvematambudziko avanoti ari kusanganikwa nawo muwanano nemhuri dzekuZimbabwe dziri munyika iyi dzakawanda, zviri kusvitsa pakutsemura michato yakawanda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Baba kandimire regai mikwasei nevateereresi vestudio 7 tashe wedu Jesu Kristu ndichaluya amen. Ya, kurambana kwevana veZimbabwe mukati menyika ine South Africa kwakura zvikuru. Zvinonzisa tsitsi, zvinopa shungu, zvinorwadza kuwana unyenya avo vachiri kupinda muwanano vachiri vatsva, kana kuti neavo vagara vari mukati mewanano. Vazhinji vakabva kuZimbabwe vari baba naamai, vazhinji vari kudzoka umwe naumwe oga, dzimwe nguva umwe achidzoka anomwe mukadzi, umwe achidzoka anomwe murume, kana mukadzi wechitatu kana wechipiri, vachiri kurambana. Nuri mukati mekurambana kwenyika ino vana veZimbabwe kavapinda zvikuru, uye futi mukukopa zvizvarwa zvenyika ino pachazvo zvinhu zvisingakoshesi kuroorwa kana kugara nevarume kana kugara nevakadzi, kungochinganisa varume nevakadzi. Saka vana veZimbabwe navo vapindwa tsika dzakafanana idzo, dziri tsika dzakaipa dzaiita kuti vachangowanana varambane. Uye futizve zvatinoziva kuti kare kwaiva nokudzidziswa kukuru kana achinge aroorwa zvinonzi murume chiko, zvinonzi mukadzi chii. Manje mazuva ano akusina, asi tinoziva vanhu vatinogona nako kumakereke.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano?
Nhau yokunwa doro kwemadzimai mukati meuno South Africa vana veZimbabwe zvanyanyisa madzimai mazhinji ari kudhakwa zvakanyanya, zvinopfuuridza mwero, zvinopfuuridza varume. Zvinotangira vachiita mapati emabirthdays akasiya senemotanga muwahwahwa umomo, vopeisira vakunyengerewa nemafriends vachidhakwa, zvokupeisira kukanganwa mhuri kana kusaziva kuti imba chii, zvopeisira vakuenda mabhawa vachipinda mabhawa. Zvatinoziva mukati menyika ino South Africa, vakadzi vemuno vanowahwahwa zvakanyanyisa kutodarika varume vacho. Taakuono nevakadzi vekumusha kwedu vekuZimbabwe vaakunowahwa vapinda mumabhawa, kunwa vana bhurongi zvakangosiyana siyana zvanongo zvinokubhima fodya vamwe. Zvichitangira mumapati, zvichitangira munoitwa birthday, zvichitanga kuchinza zvidhakisi, zvakupeisa kuti madzimai ako kuti kana varume vachinge vakuvatsura havachabvumi kutsiurwa. Uye futi tarisana nhare varume, varume idambudziko hombe, nekuti varume kana vachingowamawahwahwa, vamwe varume vachakwanisa kuchengeta madzimai kana kubhadharira rendi kana vana zvikoro nezvinhu zvakawanda wanda nekuda kwehwahwa. Saka vamwe matambudziko.
Munenge muri kuti imi dambudziko iri riri kumadzimai ari kunwa doro chete, ko vanhurume vari kunwawo doro?
Baba dambudziko rekunwa hwawa kwevarume idambudziko guru kwazvo. Varume vazhinji vari kunwa hwawa zvinosvika pakusiririsa zvinoita sekuti vakaroora doro. Vanoda doro kudarika madzimai avo senge mwedzi wapera vamafora pavhiki. Anondonwa mari yose kubvawa asiya mumba kusina kana chikafu. Siya madzimai ane nzara kana nemari yerenji kana kutengera vana mapambasi chaiwo. Anopedza mari yose anoita munhu kwaye kana mari isinge yapera. Rimwe rimwe dambudziko iroro rinokonzera dzimba zhinji madzimai apesera achizobuda kana kuzotiza futi varume nyeye kunwa hwawa kuita varume. Saka zvinhu zvakaipa zvikuru sokuti varume vafauti vadzidze vanwa hwawa vaunwe vachiziva kuti vane mhuri nokuti kumwe kumwa hakusazvi kunwakanaka kaita kuti madzimai apesera apanduke akuzodoo kutsvaga neimwe nzira yekurama nayo.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano kunze kwedoro?
Nhau dzakati wande. Dai zvaigoneka paiwanika zvimwe nguva chimbodzisana nezvenhau yemari pakati pevarume nevakadzi, nokuti mari zveshuwa yaputsa misha. Mari kana varume vakashanda vamwe vapa vakadzi mari, vakadzi kana vachinge vakushanda yavo mari vanenge vakutiwo waindi nyima yako umwe namwe aita zvinhu zvake. Tinoona dzimba dzakawanda vanhu vachiti pakubhadhira rei inoita hafu hafu, pakubhadhira chikafu hafu hafu. Zviri zvinhu zvakanganisa dzimba dzakawanda izvozvo zvinopisa kana dzimwe nguva mukadzi asashanda anenge akukwerekeswa chinzozo pachibhadhira chikwereti. Kwakuti magariro akadaro anoita zvazvo zimbabwe mukati memereji zvinhu zvisina kunaka. Zvinoda kuti dai zvaigona timbotsana nezvazvo nepakufamba kwemazuva futi.
Saka imi muri kuzogadzirisa sei matambudziko aya mufundisi moyo?
Tine basa guru baba kandimiri rokuyananisa rokuvakurudza varume nemadzimai vanenge vapinda panyaya yakafane iyi, iye futi panyaya iyi yokudhakwa kwemadzimai rava dambudziko rori kana mudzimai kana achinge atopinda zvedoro haachadzoreki. Murumewo varume vakukurudza kudzorereka. Saka tinotora nguva zhinji pakuyananisa varume nevakadzi, nokuti kuyananisa ndiyo kii inoita kuti mwene mumwe ataure dambudziko rake tvatagadzirisana. Asi iyi nhau inoda nyasha dzajehovha Mwari, nokuti vana vezimbabwe vasiya tsika dzavo neunhu hwavo panhuva dzakafana nezvo. Tinozama nepatinogona napo kuvayananisa, asi zvinoda nyasha dzajehovha Mwari. Vamwe vanosvika pakurovana, kukuvadzana kana kubaya nemapanga, nokupisa nemvura. Madzimai akubatirwa varume mapanga nokuvapisa zvoita kuti vamwe varume vakawanda dzimwe nguva vataure vanopisira vakubatwa nebipi kana depression kusvika pakufa. Iri nhaya yekuti vanenge vachiungudzika nezvinoitwa mukati medzimba dzavo.
Manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo, muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mutungamiri weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vakapeta musangano wavo muAmerica neZuro vachiti vakakwanisa kuwana makambani ekudyidzana navo, asi vachiti vakatarisana nedambudziko rekuti imwe kambani huru muWashington DC iri kutoshanda muZimbabwe yakatomira kudyara mari yayo munyika pamusoro pezvirango zvinonzi zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mutanganya weStudio 7.
Programs in that you from the American General Affairs of NACA, just saying a memorandum of understanding the organizations in the are key. My eye show you know the Anchor International Investment in the best in New York, which each fund a number of projects, which particular assistance on a number of projects in partnership with the American business people. So I signed up for team agreement in a global trade and in finance in Washington, D.C., which had cheaper funding as well as bringing my delegations for exchange to Zimbabwe.
Kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi?
Taendazve ku GFC, US Development Finance Corporation, takaita musangano wakanaka navo. Vane maprojects already ari kurana muZimbabwe, but for the last 2 years vanga vasiri kufanda maprojects emuZimbabwe for the obvious reasons that we know, which are the sanctions. So generally tafamba zvakanaka and we are happy. Se delegation yanga ichitsvaga mukana yemabhizinisi muno muAmerica. Apart from GFC, mwekwese kwataenda nyaya yemasanctions ainobva yambobuda, vatu kujiesi njoko ya buda.
Imi seve mabizimizi, munoti chine nye iye zhirango, shakawani kwa zichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerika.
Isusu usesi wa Afrika raunche, tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Michi zvicharisa tanga tine vana muzvina business 23. I demonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America. But my sanctions clearly in the stumbling block when it comes to GFC, which is the organization the key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering my Americans with teaching my business in Zimbabwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano re-CEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavlas Musanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Manyukunyuku mumakundano ekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya nhasi apinda munharaunda yemakumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu hwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoinzi makumi matatu nemashanu zvidzika kusanganisira Yada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenants, Harare City, Blair City, ne Wawa. Zviri kuchinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kudivision 1. Nasi, Harare City, yaita mangange 0-0 ne Ngezi, Platinum Stars, musi uyo ZPC Kariba, yazvambura Manika Diamonds 3-0. Blue City yarovawo Blue Chips 1-0. Mangage aita Harare City ne Ngezi ari kureva kuti Capes United haifanire kudonedza mapoints pamutambo wayo ne Cranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mongorori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very very sad chapter in Zimbabwean football fraternity. Capes United yoonekwe ichidzika pasi kunotamba bhora redivision 1. Since Capes yanga iri imwe yetimu dzepamusoro apart from Dynamos, Highlanders neFC Platinum yakazoyiwa mukore unowu.
Asi mukuru wechikwata ichi vaFaraijere nemurayiridzi wavo Lloyd Stembwe vanoti vatsigiri vavo havafaniri kutya, nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Tenat iyo yatambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Green Fuel, Simba Bora, Sesham neWange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemupremier Soccer League kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU PF dzatanga mune mamwe matunhu dzichinzi dzakanganiswa nemhirizhonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Manyukunyuku makundano ekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gaino Saidi.